Zvatiri kuona kuti nyika yazosvika parumana nzombe chaipo kampini yasvotoka nekuti mari dzanga dzichihorewa nevadzidzi dziri Zimbabwe. Tinoona kuti mumwe dziri yapfuura iyi dzawanika dzichiva idzo dzinodzikira ne50% kubva pamuhoro wavo dzimwe dziri kumashure iyo. Zvatiri kureva ndezvekuti kana mudzidzi dzanga achihora chatinoziva vazhinji vavo vari pama$286 zvinoratidza mari iyoyo mari yaakufanisa kuwana agoshandisa inokwanisa kuisa iyo $154 kana $150 zvapa $200 yanga achihora nekuda kwekuti mabhanga ari kubata mari dzizhinji kwazvo mumachajisi avanoita uyezve tiritoa kuti matiti anopedza mari zhinji achigara mumadhorobha akamirira kuti awane mari dzavo kumabhanga uyezve vaya vanoita zvemamobile money technologies vakaita sana EcoCash tinoona vachichaja mari pamusoro peiyo yagara inobatwa kana uchiita matransactions avadaro ndozvataona zvichiitika izvi.
Saka matanhatu amuri kuronga kutora pamusoro penyunyuto yenyu?
Panyunyuto iyi tiri kugadzirira kuratidzira patiri kuti hashtag focus out kuti mumwe nemumwe wevadzidzisi anongotiwo ari pabasa pake musi wefriday iyo iri kuya takatarisa nacho anongobudisa homwe yake ozvitora hake kamufananidzo oita mumawhatsapp group oita pafacebook achiratidzira kuti muhomwe dzedu shuwa hamuchina chinhu chatingange tichiwana.
Tinozwawo kuti pamunoenda kunotora mihoro yenyu kumabhanga nemusi wemuvhuro muri kubva mangoronga kuti nhengo dzenyu dzichadzoka kumabasa, zvakamira sei?
Tiri kuti isusu kana nhengo dzedu dzichinge dzapinda kangunotora mari dzavo vangamanyireiko kudzokera kumabasa vacho iyo mari dzavo dzichiiti kwano. Saka naizvozvo tiri kuvakurudzira kuti ngavagare varambe vachitarisira kutora mari dzavo kusvika dzakwana mari dzacho vadzokera kumabhanga vozodzokera kumabasa avo. Saka naizvozvo tange tinyora tsamba yatichaendesa Public Service Commission tivaendesera tamba yekuti aiwa tikuda mazuva mana kana masalari edu asinge apinda mumaakaunti ekutinge tichora mari idzodzo. Saka mumwe nomwe chiti anofanirwa kupuwa mazuva mana okungoti amire kuti awane mari dzake kuitira kuti akwanise kutenga zvinhu zvinoenderana nekuti anga achishanda sikurutei ava vanobva kumaruwa makuru chaiwo akaita semanabhinda umu ekuti kashomanana kuti anga achiwana motokari dzosimba mudhorobha vane zuva zvinenge zvinotorera mari zhinji saka angosvika vazvigarirawo idhorobha kuti patora mari dzacho idzodzo tinoonga zvinge zviri ita kuti upenyu hwavo hunge huri nani.